sevamiri varimi kauri sevarimi tinotarisira kuti zvinhu zvinobva kunze kunyika dzakaita sechikafu chinage kana kuti ufo hwacho hukwanise kungopinda muno muchete kana isu zvatenge tarima zvapera zvisingakwani kudyiwa nevanhu vemuno. Pari zvino tiri kuziva kuti gore rakapera takakohwa ranga sakwanisi futi kuti vanhu nezvipfuwo tidye kusvika takohwa zvinhu zvatika tarisa kukohwa gore rinoizvi. Saka tinotarisira kuti panguva yega yega zvatinenge tashota ndo zvinotorwa chiribva kunze, nokuti zvikasadaro kunopedzisira maakuzara zvinhu zvekunze. Nokuti zvekunze izvi tiri kuzviziva kuti zvine mutengo wakaderera, nokuti dzimwe nyika dziri kunze idzi dziri kushandisa zvishandiswa zvakachipa kudarika zvedu.
Tinonzwa kuti mamwe matunhu emunyika zvikuru ekuchamhembe anenge atotarisana nedambudziko rekuti zvirimwa zvikuru chibage ichochi chiri kutsva nezuva nekushayikwa kwemvura. Tingati here danho ratorwa nehurumende iri ratorwa panguva yakanaka iyo nyika ichitarisana nedambudziko rekushayikwa kwemvura?
Ichokwadi tinoziva kuti kuchamhembe kwenyika ino gore rino tichitaura nguva yatotaura iyi zvinhu zvakatoipa. Dzimwe nzvimbo dzakatotsva zvokuti hapana gohoro richatarisirwa ratingataura nezvaro. Asi tinozivazve kuti pari zvino tine bazi redu rinonzi reAgritechs. Bazi iri riri kufamba izvozvi munzvimbo dzine dzorimwa dzese vachiita inonzi crop assessment. Nokuti nyaya iripo ndataura iyeye kuti hatidi kuti chikafu chekunze kwenyika chipinde chedu choshayiwa mukana. Saka vari kuita basa ravo vaAgritechs ava ka havana nguva yakareba savapedza. Kuchazobuda huwandu hwekutarisirwa hwechibage chichakohwewa, kwozobudawo futi huwandu hwatichashota nahwo. Tinotarisa kuti hurumende ndopaachazopa mapemitsi taziva kuti tichashota nezvakawanda zvakadini.